tichamira basa muna mei anovhurwa zvikoro hatisi kuvhura zvikoro second term inenge takamira basa
zvichemo zvanyu ndezvipi
zvichemo zvedu zvinosanganisira rural allowance kuti matiyawa nerural allowance yakawanda salari yedu kuti ikwire kudarika poverty datum line tichanzenya yekurohwa kuti vatichasarohwe nekushungurudzwa vari babasa vashande zvakanaka neleave yekuti maticha abvumirwe kuenda kuvacation leave vasingashungurudzwe nekuti vabhadharwe vari pasad leave
maticha ari kurohwa nani
vanorohwa nezvematongerwo enyika mumamisha mavanogara kunyanya vanhu vebato rezanup f ndo vari kunyanya shungurudza maticha nematinyoni nemamwe akapondwa nevamwe akatotiza mabasa
bazi rezvedzidzo hapana zvarakamboita here nenyaya iyi
hapana chatichaitwa munguva yose iyi takatombovaendesa kuzimbabwe human rights commission uko kune gwaro rakaburitswa rakaendeswa kupati yezanup f nebazi redzidzo havasati vapindura panyaya yatakavapomera tutarisa kutozoenda zvakare kumatare
maita musangano nhasi evanoshanda munyaya dzezvedzidzo mabvumirana here kurega basa mese mese
tawirirana kurega basa muna mei tawirirana zvakare kuti tichaita march musi wa27 march tichienda kwapurezidendi kuofisi kwapurezidendi zvese zvamunoziva macivil servant apasi peoffice of the president tichinopa zvinyunyuto zvedu march ichatanga nawo pakati pa1 kusvika na2 pm tichinopa zvinyunyuto zvedu nenotisi yekuti tichazenge tichizoenda pastrike kuvhurwa kwezvikoro muna mei panotanga second term
makapedzisira kutaura nehurumende rini nezvese izvi zvinokunetsai uye vakati chii
tinogara tichitaura navo zuro chaiye taendesa mamwe mapepa ezvinyunyuto tinogara tichitaura navo asi vanhu vanoisa zvimiti munzeve hapana chavari kuteerera chatinoita asi tinoona kuti kana vanhu vatomboramwa mabasa zvaita manesi zvaita madokta ndopavanotanga kuda kutirimuka kuti vamanyamanye vagadzirise saka language yavanotonzwisisa ndiyo yekuti tirege kuenda kubasa.